Kuna paine biri retaitaiti negotiating forum rakapinzwa mudare reparamende kana kukaverengwa chipiri mudare reparamende nemuswe chipiri. Munoona biri richibatsira vashandi zvakadi rakapasiswa mutemo?
Tripartite negotiating forum ingangobatsire chete kana vashandi waine simba rekuti zvavanenge vabvumirana zviitwe chinzvimbo. Zvatinoona kune TNF bill riripo riri kunzi rinoda kunzi riitwe mutemo. TNF bill iri rinoti zvamunobvumirana ku TNF marecommendations ekucabinet. Saka munongoita marecommendations zvamunobvumirana hazvikusungei, hazvisungei anyone. Munorecommenda kucabinet, cabinet ndo ichachibosachi zvinhu zvive nefourth law zvive pamutemo through lawmaking process.
Avo ngavari nyanzvi munyaya dzeshindi nemabasa vaThomas Mingwe vanhare muHarare naChikande Miri West 7. tombotarisa zviri mumabhepnau anhasi. Mudaily News mune nyaya inoti pave nokutyira kuti mamiro akaita nyaya dzehukumi munyika kungangokonzera kudara kwedzidzo munyika yese. Mubhepnau repanyika yezimbabwe nayo mune rufunganhu pae zvakavaaareva kuti vane ngamira songrido iiriichemoyesii kuti regweru rasina kumvei sezvogamu regweruro riuta imvu raaeadzirishayeka munews mune yacho parirechora iarago uko ikumba makumiriinonge kwatova nechwere ichi mazuva. Avo vange vateereri Studio 7 vari munzvimbo dzakasiyana vatava vega maono avo. Damashoko avo nechoita neStudio 7 tinokukokai kuti titumire nzu yenyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitaura zvamunofunga pazviriitika. Kupoisa zvaita kune dzimwe nyika. Maputi emunhu reColorado muAmerica anoti chipiri vanhu vechikoro vechirume vaviri vakabura vakaura umwana wechikoro vakakodzwa musere paSafe School Highlands Ranch. Akasunga Dean Epson amakore 16 naAlex McKinney ane makore 16 uye vashamiswa mberi pedare redzimhosva echishanu. Mutungamiriri weLibya vaFayez al-Sarraj vati vari kukwikwidzana naye General Khalifa Haftar ari kuda kutora nyika nezvechisimba. VaAl-Sarraj vati izvi zvinofanira kushorwa nesimba nekuti General Khalifa vari kutisa nechisa hurumende iri pamutemo. Vakadhi vemulibya vanoti havana basa kuti achibirira apa ndiani asi vanoda kuti kutsana kubhepa. Zvinobatotasvika muamerica retende mavelas mpfunganya uye izve zvarwa nezvarwa zvezimbabwe zvavhoda nezuro musarudzo ekusouth africa.
Chii zvamunga zvingadzidzwe nezvanhasi kwamuri kuvhotekwa sika matarisa nekuzimbabwe imiti zvarwa chezimbabwe kugara imomo musouth africa ona sikmawanda nokuvhote norei kwamuri
ndakakwaa
I'm not going to be able to do that. I'm going to go to the hospital.